Manera kana kamuri Zimbabwe ino Studio 7
tichitete nyura tiri mu Washington DC Lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Manero akanaka vatereri tinosangana zvakare manero anhasi uri musuwe chishanu chikumi 23 2023 makateerera ku Studio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri mu Washington DC tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi Ini ndini Jonga Kandemiri ndiri mu Washington DC ndichiti ezvine zviri muchirongwa chedu chanhasi. Mutungamiri webato relead Muzare Linda Masarira vanokwira kudare reHigh Court uko MDCT ichienda kudare reElectoral Court vachipikisa kusatambirwa kwemagwaro avo ekukwikwidza musarudzo dzegore rino.
My working conditions avo anenge akati sarirei kumashure that's why tichiona kuchiitika nyaya dzeuhori kuti vanhu havakwanisi kuzvipira pavasa
Zimbabwe inobatana nedzimwe nyika kupemberera zuva revashandi vehurumende reUnited Nations Public Service Day nyika dzemuAfrica dzichikurudzirwa kukoshesa vashandi vehurumende kuitira kuti vashandi vakafara
chatiri kunguira ndichoti sirikadzi irarame igone kurarama iyo nevana vayo izvimiririre nokuti kana tikazembera pane vamwe vakatoremerwawo neupenyu hwavo
Shirikadzi munyika dzinobatana nepasi rose mukucherechedza zuva reshirikadzi kana kuti International Widows Day dzichikurudzira hurumende kuti idzivhurirewo mikana iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuna kustudio 7 iri muWashington DC Mutungamiri webato rinopikisa relead Muzare Linda Masarira vakwira kudare reHigh Court vachipikisa danho redare renomination court rekuvanyima mukano wekuti vakwikwidze musarudzo yemutungamiri wenyika yegore rino. Uku bato reMDCT rinotungamirwa naDouglas Ngonzora raendesawo zvichemo zvaro kudare rinoona nezvesarudzo reElectoral Court pamusoro pearinoti mabatirwo akaitwa nhengo dzaro dzaida kukwikwidza mumatunhu akawanda emunyika neZimbabwe Electoral Commission. Mukuranwa nane zvekuburiswa kwemashoko mubato iri vachengetai guta vati bato ravo rakakundikana kubhadharira nhengo dzaro mari dzaidiwa mushure mekunge Zek yaramba kutambira nzira yekubhadhara nayo yavaida kushandisa izvo zvakaita kuti vose vaifanirwa kumirira bato iri vakundikane kuzotambirwa magwaro avo. Ukuo bato rezano PF richange richiparura urongwa hwaro hwekutsvaga rutsigiro riri kuchipinge mangwana panguva imwe chete bato rinopikisa reCitizens Coalition for Change kana kuti CCC richange richiitawo musangano nenhengo dzaro muJamestown kuJohannesburg muSouth Africa mangwana akare. Vanhu gumi nemumwe vanosanganisira mutungamiri wezano PF vari mutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa vaNelson Chamisa veCCC vamuonzora veMDCT navalove more Maduku veNCA vachange vachikwikwidzana musarudzo yemutungamiri wenyika gore rino. Nhasi Zimbabwe yabatana nedzimwe nyika mukupemberera zuva revashandi vehurumende reUnited Nations Public Service Day nyika dzemuAfrica dzichikurudzirwa kukoshesa vashandi vehurumende kuitira kuti vashandi vakafara izvo zvinozosimudzirawo upfumi hwenyika dzemuAfrica. Tobias Mudzingwa anotipa nyaya iyi zvizere.
Vachitaura pamusangano we9th Continental Africa Public Service Day wapetwa nhasi kuVictoria Falls wanangana nezuva revashandi vehurumende iri uye wanga uchisanganisira makurukota emunyika dzemudunhu reAfrica mukuru weAfrican Union Ambassador Fatala Sijiumasi vati hurumende dzemuAfrica dzinofanira kubata vashandi vadzo zvakanaka.
Imi kana iriko yekuti tivandudze maitiro edu zvese izvi ngatiudzanei kuitira kuti tibatane padonzo redu rekuva neAfrica yakabudirira uye inodyidzana sekureva kunoita agenda 2063.
Vachitaura pamusangano mumwe chetewo, gurukota rinoona nezvemabasa nevashandi uye kugara zvakanaka kwevanhu muzvinafundo Paul Mavima vati hurumende dzemuAfrica dzinosanganisira yeZimbabwe dzinofanira kubhadhara vashandi vadzo mari inovakwanira. Hazvingaiti kuti titarisire vashandi vedu kuti vashande zvinodadisa kana tichivahoresa mari isingakwani inozoita kuti vaite mamwe mabhindauko anovapa chauviri chinozovararamisa. Asi mutevedzeri wemutauriri wemubatanidzwa wemasangano anomiririra vashandi reZimbabwe Confederation of Public Sector Trade Unions vaGibson Mushangu vanoti muromo hauzarirwi nerwizi vachiti pari zvino upenyu hwevashandi vehurumende huri parumana nzombe.
Mitengo dzimba dzatinogara zvokufambisa zvokurya zvose zvava kure nemaoko edu kuti tizviwane. Saka dei hurumende yanga yakurumidza kutibatsira ipapa chaita kuti upenyu hwedu hureruke uye tichiitawo mabasa edu zvakafanira.
Kuoma kwezvinhu uku kwatsinhirwawo navaJafet Moyo varove munyori mukuru wemumwe mubatanidzwa wemasangano anomiririra vashandi weZimbabwe Congress of Trade Unions.
Maworking conditions avo anenge akatisarirei kumashure. That's why tichiona kuchiitika nyaya dzeuhori, nyaya dzekuti vanhu havakwanisi kuzvipira pabasa.
Muzvare Besta Chandata, mugari wemuHarare, vanoti dzimwe nguva vashandi vehurumende vanoita ukasha kana vachibatsira veruzhinji zvichida nekuti vanenge vaine zvinetso zvakawanda.
Vanhu vazhinji kumahofisi ayakaya vari kuishanda vaine bitterness. Umwe anotokugwadzura zvekuti haukwanise kana kuzotomboendera mberi nenhau yako yaunenge wafambira kana kuti unotosvika pakuzorora mwoyo.
Asi mukuomerwa kwevashandi vehurumende, nyanzvi inoongorora zvinoitika munharaunda vaLuke Chitsike vanoti kune vari kukwanisa kutenga dzimba nemotokari kunyange vachitambira mari inozivikanwa kuti ishoma.
Semaonero angu ndinoona kuti masivhu sevhana vari muzvikwata zviviri. Pane vari pachikwata chekutanga vari mumusoro vane zvidanho zvekuti vanokwanisawo kuwana chouviri nenzira dzekorathini dzenguva dzatekeshera muZimbabwe. Kwozoitawo mamwe masivhu sevhana asitori nawo yokuti vanokwanisa kuti ndipe mari ndikuitire chakati. Nyaya yehuori ndoinonyanya kuti vazhinji vaite mari masivhu sevhana.
Musangano wakatanga musi wachikumi 21 kuVictoria Falls uyu wanga uchiitwa pasi pedingindira rinoti The African Continental Free Trade Area will require a fit for purpose African public administration to succeed. Iro rinokurudzira kuti vashandi vehurumende dzemuAfrica vange vakakodzera kuita mabasa kuti Africa ibudirire. Chinangwa chemusangano uyu ndechekuti dzihurumende dziremekedze nekupa mibayiro kuvashandi vadzo vanokodzera uye kuti dzibude nezvirongwa zvitsva zvinoendesa mberi mabasa ehurumende zvikuru mushure medenda recovid-19. Asi nyanzvi dzeupfumi dzinoti kunyange zvakanaka kuti nyika dzemuAfrica dziide kusimudzira kudyidzana pakati padzo, basa chairo rinofanira kutangira pakuwanisa vashandi mari inotenga kuitira kuti vasashande zinyekenyeke. Vashandi vehurumende munyika vagara vachichema kuti hurumende iri kuvabata nekunze kweruoko uye masangano mazhinji anomirira vashandi vehurumende akatozivisa kare kuti nhengo dzavo hadzichakwanisi kuramba dzichienda kumabasa nekuda kwekuomerwa. Asi hurumende yagara inoti iri kuedza nepose painokwanisa kuona kuti vashandi vayo vatambiriswa mihoro inovararamisa. Ndakamirira Studio 7 ndiri muHarare, ndini Tobias Mudzingwa.
Vamwe vagari vekugutu South mudunhu remasvingo vari kupomera vachamirira bato reZANU-PF musarudzo dzeparamende dzegore rino mudunhu ravo. Vapupurai togarepi nevatsigiri vavo mhosva yekutyora kodzero dzevana dzekudzidza. Vakasununguka mushure mekunge vamanikidza vadzidzisi vezvimwe zvikoro kuenda kumusangano wavo wekutsvaga rutsigiro. Musangano uyu unonzi waitirwa panzvimbo yemabhizimusi yemasvingise zvaita kuti vana vechikoro vasare vasina vanovadzidzisa. Godfrey Mutimba anotipa nyaya inotevera.
Vabereki ava vanga vachichema-chemawo kuti naivo vamanikidzwawo zvakare kuenda kumusangano uyu apo vatsigiri vebato rinotonga vashandisa masabhu kuti vaone kuti munhu wese aenda kumusangano uyu. Vataurwa neStudio 7 vati vadzidzisi pazvikoro zvakaita seMundondo Primary neSekondary, Rupiri Primary neSekondary pamwe nemasvingise vamanikidzwa kuenda kumusangano wekutsvaga rutsigiro pamberi pesarudzo dzemusi wa23 Nyamavhuvhu gore rino. Mumwe vabereki ava sekuru Gumbo Ruocha vemurayiro rekwachinyang'anya vati kumanikidzwa kwevadzidzisi uku kwakanganisa kutiza kwevazukuru vavo pachikoro chepamundondo
azvigoni izvozvo tivabereki tinorwadziwa nevana vedu vabude muchikoro maticha achingagari hatizvibvumiri izvozvo
izvi zvatinirwawo nemumwe mugari wekwachikomo vabhoas manyanye avo vati vari kushungurudzika sevabereki kuti kodzero dzevana vavo dzatotanga kuturwa neavo vari kutsvaka kuvhoterwa
kwamundondo vabudisa maticha kuti handei kumusangano vakaenda navo kureva kuti vana vasara vakagara muchikoro vasingadzidzi izvozvo izvo zvinoshungurudza hazvifanirwi kunge zvichiitwa zvinhu zvakadaro
vamanyanya vaenderera mberi vachiti kunze kwekumanikidza vadzidzisi bato iri ramanikidza vagari vemumaruwa emunharaunda umu kuenda kumusangano uyu vachishandisa masabhuku
pati zvinoshungurudza zvinorwadza vabereki vanofanira kuita zvido zvavo kuinda vachida kuite kuita zvokumanikidza iko zvinoizvi zvitati tosangana zvedu nevamwe vakatopfeka regalera chitikati ai makapfeka zvikanzi haiwavo tinongoita zvokunyengedzera saka obviously vabereki havazvifariri but they are complying because non-compliance means kuti vanenge vapinzwa pachoto
asi vatogare peparamba kuti vatume vatsigiri vavo kuti vamanikidze vadzidzisi nevabereki kuenda kumusangano wavo vachiti vange vasiko kumusangano uyu
hatimbofi takaenda fiya nekudzidza kwevana vechikoro hatimbofi takaita izvi nokoshesa ndosaka takavaka zvikoro zvakawanda nyika yo taida kuti vanhu vadzidzi vamwewo havo vanotaura kwavasina kushwera vanotaura izvozvo izvi ina handiko handina kumbosvika kwamazvingi zvena saka ndofunga igemu rokungoti vanhu vano vachitsvaka kutaura kwavasina kushwera
hatina kukwanisa kunzwa kubva kumasabhu kuti atumwa naani kuita izvi asi vamwe vabereki vati kunyange vatogare pevaramba nyaya iyi vatsigiri vavo vange vachifamba mumaraini vachiudza vanhu pamwe nemasabhu kuti vatumwa naivo vatogarepi avo vanova nhengo yeparamendi yenzvimbo iyi pari zvino uye vari kutsvaga rutsigiro kuti vadzoserwe pachigaro mutungamiri wesangano rinomirira kodzero dzevadzidzisi vekumaruwa reamalgamated rural teachers union in zimbabwe kana kuti atus vaobed masaraure vashoropodza bato rezanupiefu vachiti kunyange hazvo vatogarepi vaatimanyepo nhengo dzebato ravo dzagara dzinoshungurudza vadzidzisi
hakuna munhu anofanirwa kutora vana achienda navo kumarali hakuna munhu anofanirwa kutora varaidzi achienda navo kumarali hakuna munhu anofanirwa kuabhusa school property achipesiwa maprivate political interest zvikoro ngazvirambe zvakachengetedzeka nguva yemaelections ino zvaitika kunana kwamundondo kugudisa kuti zvinosuwisa kwazvo
tatadza kunzwa divi rehurumende kuti zvaitwa izvi zviri pamutemo here kuvadzidzisi nevana vechikoro sezvo mutauriri webazi rezvidzidzo yepasi munyika vataungana ndoro vati tibate komisheni yepublic service
toda kuti mutaure neve public service commission ndovane atinoti mapublic service regulations vanobva vanyatsokutsanangurirai kuti zvinenge zvichifanirwa kunge zvichifamba sei
studio 7 yataza kubata sachigaro wekomishini yepublic service dr vincent hungwe sezvo nhare yavo yanga isingapindi mutemo wenyika haubvumidzi kumanikidza vashandi vehurumende kuti vaitiswe zvematongerwo enyika bato rezanupief rinogara richipomerwa mhosva yekushandisa zvikoro nemidziyo yezvikoro pamwe nevadzidzisi kuita misangano yaro yekutsvaga giro munguva dzesarudzo dzose vatogarepi vatanga vachikwishana navagovhu hamandishe vebato recitizen coalition for change kana kuti TCC pakutsvaga achamirira Gutu South muparamende ndakamirira studio 7 masvingo ndini Godfrey Mutimba
Shirikadzi dzemunyika dzabatana nepasi rose nhasi mukucherechedza zuva reshirikadzi pasi rose kana kuti International Widows Day dzichiti dzinodawo kuvhurirwa mikana yekuti dzikwanise kubuda muurombo kuitira kuti dzikwanise kuriritira mhuri dzadzakasiyirwa Rutendo Mawere anotipa nyaya inotevera
chatiri kunzwira ndechekuti sirikadzi irarame igone kurarama iyo nevana vayo izvimiririre nokuti kana tikazembera pane vamwe vakatoremerwawo neupenyu hwavo but tikadzidziswa kurarama tikapuwa zviredzo ndozvatiri kuda tikuda mikana
amai ngwenya vatiwo shirikadzi dzinosangana nematambudziko akawanda mushure mekufirwa
kutorerwa pfuma abuse chaiyo kutorerwa kodzero dzako kana vamiririri mumwe mikana yatosva kuti unomiririrwa nani kana mungava mumhuri mungava mucommunity kungava kumabasa unenge wangomunhu akudherereka
Saka tiri kuti isusu tinoda protection from all stakeholders.
Vachitaurawo neStudio 7 imwe shirikadza mai Priscilla Muchenje kusema vati vanodawo kuti hurumende itarisise mutemo unobata pfuma inenge yasiwa nemufi kana kuti Administration of Estate Act sezvo vachinzi vabhadhare mari dzavanenge vasina.
Wasiwa pamaone maproperties. Saka hurumende iri kutora certain percentage pama properties iwayo. Saka munhu anenge atosiwa asina kana dora kana cent. Saka chinhu chiri ku nge chiri kunetsa madzimai afirwa.
Amai Shila Chishaka vatiwo kunyange zvazvo vachidzidzisana mabasa emaoko dambudziko guru riri pamari.
Saka ini ndikona kuti mafinancial problems vatinawo like izvi. Saimboshanda tine medical aid yezvinezvi atisisina mabasa akapera. Atina kuramba tichisana medical aid yezvino kujoina chaiko medical aid kuyotof haugoni.
Mumwe muzvinabhizimusi ataura neStudio 7 vaFred Masocha vatiwo kuoma kwoupenyu munyika kuri kusiya pasisina achakwanisa kubatsira shirikadzi dzakawanda zvinoita kuti dzizvionerewo.
Nekuda kwekuondomoka kwaita nyika tiri kutotionerawo izvozvo vemabhizimusi kuti tione kurarama nekubatsirawo shirikadzi nherera. Saka vanotozoona kutoti zvakatongomira munhu wese.
Hatina kukwanisa kunzwa kubva kuhurumende sezvo tatadza kubata gurukota zvemabasa nevashandi vapoma mavhima avo vanga vari kune mumwe musangano kuVictoria Falls. Hatina kukwanisa kubata gurukota rinoona nezvemadzimai amai Stembiso Nyoni kuti tinzwe kuti hurumende ine zvirongwa zvipi zvekubatsira shirikadzi. Zuva reshirikadzi rinocherechedzwa musi wa23 Chikumi gore roga roga uye sangano reUnited Nations rakatanga kuremekedza zuva iri muna 2011. Padande mutande raro mumashoko ekucherechedza zuva iri sangano reUnited Nations rati matambudziko ari kusangana neshirikadzi munyika dzichiri kubudirira anosanganisira urombo, mirizhonga pamwe nematambudziko munyaya dzezveutano. Muna 2017 sangano reHuman Rights Watch rakaburisa gwaro rinoti shirikadzi dzakawanda muZimbabwe dzinorasikirwa nepfuma, misha pamwe neminda mushure mekufirwa uye rakakurudzira hurumende kuti ikasike kutora matano ekugadzirisa matambudziko awa. Kunyange hazvo bumbiro remutemo idzva rakatambirwa muna 2018 richipa kodzero dzakaenzana kumadzimai kusanganisira pakugovewa kwepfuma. Izvi zvinonzi zvinongobatsira madzimai anenge aine michato inocherechedzwa nemutemo. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Rutendo Mawere.
Munguva yekushanduka kwezvinhu apo nyika inenge isingaratidze chiedza zvatinonzwa zvisingaenderane nezvatinoona, tinotsvaga chokwadi. Patinoudzwa chidimbu chete chenyaya, tinoshaya chivimbo. Munguva dzekuoma kwezvinhu, muzviroto zvedu remangwana ratinoshuwira, zvose zvinoda nepenyuro yakasununguka. Pano paVoice of America tinokupai chero nhau dzekuti vamwe vanoti hadzifanirwe kubuditswa sezvo dziine njodzi. Tinobatanidza pasi rose nekutaura chokwadi. PaVoice of America tinokupai zvizere pane zvinenge zvichiitika.
Iko zvino tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Vanhu vemuSierra Leone vari kuvhota musarudzo yemutungamiri wenyika mangwana mugovera. Mutungamiri wenyika vari pachigaro iye zvino vaJulius Maada Bio vari kuonekwa sevane mukana wekusarudzwa zvakare, kunyange hazvo paine makwikwi akasimba kubva kune vavari kukwikwidzana navo vaSamora Kamara vebato rinopikisa reAll People's Congress. Mutungamiri wehurumende India vaNarendra Modi vari kusangana nevana muzvinabhizimusi vemuAmerica nevekuIndia muWashington DC nhasi rinove zuva ravo rekupedzisira parwendo rwavo rwebasa. Nezuro vakasangana nemutungamiri weAmerica vaJoe Biden uye mutungamiri wehurumende India uyu akatsinhira zvakare kusimba kweukama hwenyika dzavo. Varimi vakawanda munyika vanoti vari kudhurirwa nekubhadhara michina yekutsokonyora chibage chavo kana kuti maize shellers izvo zvave kuita kuti vatore nguva yakareba vasati vaendesa chibage chavo kumisika. Nonorai Jena anotipa nyaya inotevera.
Varimi vanoti vanohaya michina iyi vachibhadhara madhora ekuAmerica makumi matatu kana kuti US$30 patani rechibage, mari yavanoti yakawandisa. Kana kuti vanobhadhara nechibage chinoita masaga maviri patani, izvo vanoti zvinodzikisa uwandu hwechibage chavanotengesa kumature enyika eGrain Marketing Board kana kuti GMB. Mumwe murimi anoti ari kudhurirwa nemuchini wekutsokonyora chibage ndivakaristas nemachena vanorima kuchegutu. Vane machena avo vakarima mahekitea makumi maviri nemashanu echibage, vanoti pazvinonyanya kurema ndepekuti mari yekutsokonyora chibage inodiwa munhu asati atengesa kuGMB. Izvi zvinotsinirwa nemumwe murimi wekumaronera mudunhu reMashonaland East, Rabeki Marume.
Combine average charges $90 per hectare.
Vanhamo matekenya vanorima vari kuhurungwe vanoti vari kumanikidzwa kukohwa sezvo mbavha dziri kuba dzichitangira pakati pemunda zvekuti murimi haakurumidze kuzviona.
The moment they are not just here, she's here in Mumunda. Uno wana tanage ya jikira bruce vanoba. Anonokohwa pakati pemunda pausingaoni. Kudzira maGMB kuti aise madraya zviri nani because they won't lose kuti chibage. Because the moment farmer akaziva chibage changu chine moisi yakawanda, akachichengeta, haachachiendese kuGMB.
Mukuru werimwe sangano rinomirira varimi reZimbabwe Integrated Commercial Farmers Union, amai mai wePGT, vanoti varimi vakawanda munyika nguva ino vari kusangana nematambudziko makuru maviri anoti kubirwa chibage nekudhurirwa kutsokonyora chibage chavo vachishandisa michina midiki yemamaize shellers kana michina mikuru yemacombine harvester.
Dambudziko rinonyanya kunetsa kuvarimi panhau dzekukohwa chibage inyaya yekukasika kukohwa chibage chisichine hunyoro hunopfuura 12.5% moisture content. Pamusana pekutya kupedzerwa chibage nemba, rimwe dambudziko ndiri macombine ayo anodhura pakukohwa uye vachida mubhadharo nemari yokunze, asi varimi vachibhadharwa nemari yakasangana mari yomuno arati nemari yokunze US$.
Zvichi vanokurudzira varimi kuti vatenge michina yekukohwa nekutsokonyora chibage vakabatana kuti zvive nyore.
Kurudziro yangu kuvarimi vanorima chibage chakawanda chisingapurike nemaoko panguva imwe chete ndeyokutenga shela vakabatana kuitira kuti zvideredze makost okupura chibage chavo.
Vamarume vanoti idanho rakanaka, asi varimi havana kubatana.
Kungoti vanhu havana kubatana itime wezi izvozvo zvakatonaka dzinoti even tractor chaiyo chinogona kuti this time tatenga next season totenga tractor yemumwe.
Panyaya yekuti GMB iise michina yekuomesa panzvimbo dzayo dzinotengeserwa chibage, mutauri weGMB Vanison Kanyemba vanga vasati vapindura mibvunzo yedu, kunyange vanga vavimbisa kuti vachatipindura tisati taenda pamhepo. Michina yekutsokonyora chibage inotengwa nemadhora ekuAmerica ari pakati pezana nemakumi mashanu kana kuti US$150 kusvika pamazana maviri kana kuti US$200 zvichienderana nemhando nekambani yakagadzira kana kuti brand. Havasi varimi vechibage chete vari kuchema nedambudziko rekudhura kwezvekukohwesa. Varimi vegorosi vanonzi vari kuchemawo zvakanyanya sezvo vachihaya mishina yekukohwesa gorosi yecombine harvester kukambani yeAFC Leasing Company iyo inonzi yakakwidzawo mitengo yekuhaya mishina yavo pahekta zvichienderana nekuti gorosi riri kukohwa rakaoma here kana kuti richiri nyoro. Hatina kukwanisa kunzwa kukambani yeAFC Leasing Company sezvo mutauriri wekambani iyi muzvari Caroline Mojendi vanga vasingadavire mbozhanhare yavo. Nguwa ya kare, minda ichiri midiki, vanwai ya morana kukua pamwe ne kupura zirimga mchitiko cha inzi nimbe apo murimi anenge achidako ya murwa, aengo bika saza, ora ya mbuzi kana uku, pamusoro pazo ubika wawa ni maieu, zainiwa ne vanu, vaiuya kuzumu ya mura. Njaka mira studio 7 ni Mushinoi, ndini nunura ijena.
Dicky was a Friday, my darling. Was a Friday, 7 to 14.
Muchirongwa chedu chemagitara chesvondo rino tine hurukuro nemuimbi achiri kusimukira achiimba nziyo dzechitendero Amanda Takawira. Amanda akazvarirwa kuZimbabwe asi ave kugara muVancouver kuCanada. Ngatinzwei hurukuro yaaita naIvan Zisininga weStudio 7.
Kwa Mount Pleasant, Maharare, ndo kwanda kanga kuimba, mumba mama wangu. Chaimba mchurch, chaenda kurom. Niru Montreal, ndata imba ne the People Gospel Choir of Montreal for about 5 years. Ndo kanda tamo ku Montreal, ndika uya Vancouver. Vancouver, tambo nyarara mbijana. But yes, nishita kanga nasho, kutike majitare.
Paninya ya kuti wabereki. Vaiti bibi wabereki kwa waka tanga yuwa kuti hainda kuruwaze mzimanzi.
Engoti, mwanangu rambao chiimba mwanangu. Mwanangu paono imba andinu vandangu wa moyo wangu kufara. Mwanangu paono imba. Vaingu ndikurudzira. Vaingi wona ndi chiimba, ndi chiindira mwari wangu, ndi chiindira mwari wangu. Zaiva zawezi rao ka element kekungu ita, kekungu koshe.
Be the helper that the spirit of truth. Lord, I'm ready. I'm ready to serve.
Yaunguruwa yakango mira ku gospel yere kana kuti unosanganisa.
Sei
wakachuza kuimba za Jesu zvechechi.
Andina kuchuza za Jesu zvechechi ndozvandakapiwa namwari.
Saka toti
tinofamba nezvatakapiwa.
Chipo chekutozvarwa nacho here ichi. Vamwe tonzwa kuti vanoenda kuchikoro kunodzidzira kuimba.
Zvavo vamwe. Hatina kuenda kuchikoro kuimba.
Chimbochiudzai zvishoma nezve song itsva iyi yandanzwa nezvayo.
Inonzi Reborn and song yacho takaipiwa nemweya mutsvene. Tiri kuhope takatorarawo isu. Wangu chika topi woma lyrics melody zese chika tongo ya kuhope chika muka tinyura tsir. The Lord just showed up again, which was just so beautiful, but every part of this song is not my own. And I think dopa ni emphasis yangu kuti vanhu ngavazive kuti Mwari kana achipa zvipo zvinouya zvakakwana zvakazvana zvakanaka. Hallelujah. Iwe chako ndechongosipa chete.
Industry yemagitare kune chimwe chunhu chirikuitika chatinoona chinokanganisa vaimbi vakawanda chekushandiswa kwezvinodhaka. Imi muri kunzvengana sei nematambudziko iwaya?
Ndijesu shaka, ndijesu. Everybody, munhu wese, munhu wese, munhu wese akazvara munyika ino ari mutano.
Mashoko akakura. Pane vachanzwa message yenyu vobva vati toda kutsvaga amani. Vanokuwana ikupi?
PaInstagram tinowana.
Mune
mchizani. First and last name yuri ati wani kiriwanu wajiru.
Okay. Mboba matuza kambo kenyu tupa chaka rola vanvode vombo jaiva nasi was a Friday.
Uga mami na mati wanu wa mwari jivarguya. This is Reborn by Amanda Takawira.
Hanzi tizarwe patsva kambo kamanzwa kachibva kuna Amanda Takawira aitawo zvakare hurukuro naIvan Zisininga weStudio 7 kambo kanonzi Reborn. Tinokupai chimwe chirongwa chemagitare nemusi wechishanu svondo rinouya kune vaimbi vanoda kuti titaure navo pachirongwa chedu. Tibate ipa WhatsApp number zinoti 001-202-465-0318. Musakanga na chirongwa che Live Talk na 8 PM manero anasi. Apo tiri kutarisa urongwa kugara kwe matare nomination court ni vachada ukwikwiza msaruzi ze gorerino. Uye kuparurwa kwe urongwa wekuchagarutsigiro kwa wekutotangwa ne mangwe mapato. Sezungwe edu ya pira regaiti mutarisa msore na uzakare. Mutungamiru webato relidi mzare Linda Masarira vanu kwira darele High Court ukuo MGCT ichenda kudarele Electoral Court. Zvichitevera kukundikana kupinda musarudzo dzegore rino kwenengo dzavo. Zimbabwe inobatana nedzimwe nyika mukupemberera zuva revashandi vehurumende reUnited Nations Public Service Day. Ini ndini Jonga Kandemiri ndichikusiyai mumaoko aPraxidus Jeremiah nchiti murare zvakanaka vateereri.
Soko isika tisenda baku VOA Ndebele. Amachono zisobo, selamukela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza Washington DC. Tateleli chuvalo uwonga uchonga kande miringo kusinika izindaba ngolimi lwesiShona. Olamukela ngenjabulo enkulu ku Studio 7 ngolesihlanu mhlaka 23 hlangula 2023 ngupraxidus Jeremiah. Endabeni zethu lamhlanje
lapho esihlala khona ukuzigcina lokuthi athi sibona ngalesi gezi lenje isifiso sethu ngezicelo zethu ukuthi ma singangezelelwa iholo ukuze lathi sikwanise ukuthi siphilise siphilisele imuli zethu.
Inkokheli zenhlangothi zikahulumende kuzwekazile Afrika sezitshelwe ingqobe yokuthuthukisa isiphatho sezisebenzi ngokuzipha iholo elenelayo ukuba zinakekele imuli.
Ngasala labantwana abangusithi ekukhuleni kwabo bakhula nzima ngoba lesikolo ngangisehluleka ukuthi ngibafundise ngani lakathesi abanye abafundanga bacina ku-grade 7.
Abafelokazi baseZimbabwe bamanyane labanye amazwe labamanye amazwe omhlaba ekunanzeni ilanga ele International Widows Day. Kuthi ke kule viki kuhlelo Woza Friday lomculi osakhulayo uLionel Moyo yena ke ucula ingoma zomdumo wokholo. Zonke lezi ndaba lezinye lizo zizwa kulomsakazo. Inkokheli zenhlangothi zikahulumende kuzwekazi leAfrika sezitshiyelwe ingqobe yokuthuthukisa isiphatho kuzisebenzi ngokuzipha iholo eleneleyo ukubana zenelise ukunakekela imuli kanye lokuvula amathuba emisebenzi lapho kunanzelelwa ukubana inani lenzalo yeningi isebuyangeni. Unokuthi abadlamini usipha lolu daba ngokugcweleyo.
Linkuthazo yethulwe ngumqondisi wekomishini yomanyano wamazwe awezwekazi labensundu e-African Union Commission u-ambassador Fatalase Geomasi emhlanganweni oqhutshelwa e-Victoria Falls ngosuku lokunanza ukuqakathekiswa kwezisebenzi zabohulumende ele-African Public Service Day. USiGeomasi uthi amazwe alelizwekazi kumele asebenzelane ukuze benelise ukufeza izinqumo lezivumelwano abazilobelanayo zentu uthuko ezigoqela ukudlelana okuhle phakathi kwazo kungenami goqo.
Sisonke singakha amazwe ethu ngendlela elezina eliphezulu ukuze sifeze isifiso zethu zesivumelwano somnyaka ka-2063 sigcwalisa njalo lezifiso zikaZulu.
Evula lo mhlangano umphathi ntambo wezisebenzi lenhlala kahle kaZulu umnumzana Paul Mavima uthe kuyadanisa ukuthi isilinganiso esikhulu sabantu base-Africa siphila ebuyangeni obesabekayo.
Asingeke sikhangelele ukusebenza ngokuzikhandla kwalaba andubana thina sibaphe iholo elibambekayo ngoba sinikela lokhu siyabe sengozini yokukhwezela ukusela nokunye ukuganga abangakwenza bezama ukwenelisa iholo labo Nako kufuze sikukhangelisise lokhu njengohulumende.
Inkuthazo kaMavima yamukelwe ngemibono etshiyeneyo ngezinye zezisebenzi zikahulumende ezikade zikulo umhlangano. Umnumzana Khonti Moyo ongumbalisi uthe sekukaningi besizwa inkulumo kodwa kuphelele emoyeni.
Ukuba nje kwaba lesithembiso esenziwa kudala ukuthi hayi bakhangele kuhlala masinyane belungisa ikholo laba balisi. Namhla lokho ngakalungi. Ngakho koko esikutshela kabo ngalama time frames ukuthi hayi sikhale ukuthi kulungiswe ngesikhathi esinje kuzalungiswa nini, kuyabe kuzokukhuluma nje kube ngamazwi aphelele moyeni.
Unkosikazi Virginia Ncube laye oyisiqhatshwa sikahulumende uthi lumhlangano osungulwe ngolesithathu ubafundise okuningi okuphathelane lentuthuko kodwa ukhala ngeholo.
Ngoba lapho sebe sikhona sesisho ukubhadalela abantwana izimali zesikolo. Lapho esihlala khona ukuzigcina lokuthi athi sifana ngale sigezi linje. Isifiso sethu nezicelo zethu ukuthi ma singangezelelwa iholo ukuze lathi sikwanise ukuthi siziphilise, siphilisele imuli zethu.
Umnumzana Japheth Moyo unobhala jikelele wenhlanganiso yezisebenzi eZimbabwe Congress of Trade Unions uthi ilanga ebelinanzwa namuhla ele African Public Service Day seliyize kuzisebenzi eziningi ngesimo seholo eliphansi lempikiswano ehlala ikhona phakathi kweziqhatshwa lezi lomqhatshi onguhulumende.
Ama services atholakala ku public service nxa kuyikuthi nje ufuna ukuthola uncedo unganika wamahle ngokuthi usiva ngumuntu olezikhalazo eziningi ongabanjwa kuhle ngu-employer wakhe ongaholeka kuhle. Kubangelwa ukuthi nje ezomnotho phakathi kwelizwe awumuhle njalo idola leZimbabwe liwile liwa kakhulu sokusonke yilo liholwa ngabaningi kakhulu kuhulumende.
Ngomnyaka ophelileyo abezimstats babike ukuba iningi lezizalwane zeZimbabwe selibanjwa ngamandla ukuyadinga amadlelo kwamanye amazwe angomakhelwane laphetsheya kolwandle. Phakathi kwabantu abahlanu abane babo babikwa behlala kwele South Africa. Uphenyo olwenziwa ngabogatsha lwendaba zasekhaya kwele Bilithane ngomnyaka odluleyo luveza ukuthi sebeqhathe abongi labodokotela bezimbabwe abedlula inkulungwane ezine kusukela ngomnyaka ka 2021. Lonyaka usuku lokuqakathekiswa kwezisebenzi zabohulumende kuzwekazi le-Afrika linanzwa ngaphansi kwendikimba ethi The African Continental Free Trade Area will require a fit for purpose African Public Administration to succeed. Ngimele iStudio 7 ngiseVictoria Falls nginguNokuthaba Dlamini.
Abafelokazi baseZimbabwe bamanyene labamanye amazwe womhlaba ekunanzeni ilanga ele International Widows Day besithi bafuna uhulumende kanye labenhlanganiso ezizimeleyo ukuthi labo babanike amathuba okuzithuthukisa ukuze baphume ebunzimeni bobuyanga ababhekane labo. UMavis Gama usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Lokhu kuphume embuthanweni wokunanza leli langa labafelokazi owenzelwe eHarare lamhlanje oqoqwe ngumanyano owe-Circle of Comfort owabunjwa ngenhloso yokuthi babekwazi ukuthembela komunye lomunye wabo njalo basizane ezinkingeni ababhekane lazo. Omunye wabafelokazi unkosikazi Lucia Chuma wasewange eVukuzenzele Village phansi kwenduna uMvutha upha umbono wakhe.
Ngathiwa ngubaba ngo-2006 so ngasala labantwana abangu-6. Ekukhuleni kwabo bakhula nzima ngoba lesikolo ngangisehluleka ukuthi ngibafundise ngani. Lakathesi abanye abafundanga bacina ku-grade 7. Ukubakhulisa kwabo ngabakhulisa nzima. Lokudla babengakutholi, abatholi ukudla. Lezigqoko azikho impahla zokudla. Lokufunda abafundanga, abanye bacine ku-grade 7.
Uthi ufisa ngaye bayasizwa abafelokazi abanjengaye unkosikazi Chuma.
Kathesi sendo kungabazukulu okuzintandane okuncane engiswele ukuthi ngizakwenza njani loba kugula. Lokudla ngiyakula kudla, loba kugula ngiyaswela le mali yokukusesibhedlela. So ngithwele nzima ngoba ngingumuntu ongumama, angilakho engingazincedisa ngakho.
Ukansela Given Moyo weka chechete wadi ewange west esigabeni seMathebelele North ulandisa ngokunye ahlangana lakho ehlangothini lwabafelokazi ekusebenzeni kwakhe lomphakathi.
Abafelokazi uyachiwa ngomkakhe kungela lapha ngabamba khona kwezomnotho engasebenzi, achiyelwa abatwana endlaleni, achiyelwa abatwana kungela mali yokuthi bahambe esikolo, achiyelwa abatwana kungela okokuthi bagqokani, achiyelwa abatwana okokuthi ezempila kahle njengoba zihlupha kangaka. Umuntu engagula uhanjiswa kuma hospital ya refer, kuma hospital abanye behamba eZambia.
Uthi bayaludinga usizo abafelokazi elizweni uMoyo njengoba bebhekane lobunzima obuphindiweyo.
Uyabe sechelwa abantwana abangako ehluleke ukuthi abaphakamise ngenxa yakhona lokho ukuthi umuntu lo wevele engelakho alapha abambe khona. Abe sesala ehlubeka labantwana okwempilo yabo yonke. Abantwana bagcine bengafundanga ngendlela kade kufanele bafunde ngayo. Abantwana bagcine bengabantwana ukuthi lokhuyana okwenzakalayo abantwana labana bazaqhubeka benjalo bedubeka.
Umphathintambo wendaba zabesifazane lentuthuko yamabhizimusi amancane laphakathi laphakathi uNkosikazi Sithembiso Nyoni uthi bukhulu ubunzima obubhekane labesifazane, ngakho kuqakathekile ukubathuthukisa lokubatholisa amathuba azobenza benelise ukuziphilisa.
Babe yingxenye ye-politics ye-development ye-Zimbabwe laku-business ye-Zimbabwe. Lokho kuqakatheke ngokuthi omama yithi esibonayo okwenzakala kuma-families lakuma-communities ethu.
Usuku lwabafelokazi oluthakazelelwa minyaka yonke mhla ka-23 Nhlangula olwasungulwa ngumanyano wamazwe omhlaba owe-United Nations luqondiswe ekumelaneni lobumpofu lokungavikeleki okubhekane lezigidi lezigidi zabafelokazi. Lonyaka ilanga ele International Widows Day 2023 linanzwa phansi kwendikimba ethi Innovation and Technology for Gender Equality. Ngimele Studio 7 ngise Harare ngingumevis Gama.
Umkhokheli webandla eliphikisayo ele-lead uNkosazana Linda Masarira useye emthethwandaba waphezulu owe-High Court ephikisa inyathelo ledale le-nomination court lokumalela ithuba lokuthi abhalise ukuze laye ancintise esikhundleni sokudinga umongameli welizwe. Ngakwelinye icele, ibandla le-MDCT yalikhokhelwa nguMnumzana Douglas Monzora likweze isicelo emthethwandaba o-electoral court sokukhalaza ngokuphathwa kubi kwamalunga alo ezigabeni ezijiyeneyo zelizwe, lapho ke ebelizama ukubhalisa ukuncintisa kukhetho kunomination court. Umqondiso ubona ngokwethulwa kwemibiko kulelo bandla uMnumzana Jingeta Iguta uthi leli bandla lehlulekile ukubhadalela amalunga alo indleko yokubhalisa ngemva kokuba i-commission ebona ngokhetho eyeZimbabwe Electoral Commission iyale ukwamukela lawo malunga ngezizathu ezehlukeneyo. Ibandla leZANU-PF lona lithi njengoba seliqedile ukubhalisa labhadalela njalo indleko kuma-nomination court, osokusele ukuthi leli bandla lisungule umkhankaso walo walonyaka wokudinga usekelo ngomhlangano omkhulu ozakwenzelwa eChipinge. Usasa ngomgqibelo ngasikhathi sinye, ibandla eliphikisayo ele-CCC lithi lona lizaba lomhlangano omkhulu eJimston eJohannesburg kwele-South Africa. Lo nyaka sokusitsho kubana abantu abalishumi lanye benelisile ukuphanyeka amaphepha abo bebhalisela lokubhadalela indleko yokuthi bancintise kukhetho lokudinga umongameli welizwe. Laba ke ngababalisa umkhokheli weZANU-PF umongameli Emmerson Mnangagwa, uMnumzana Nelson Chamisa owe-CCC, Douglas Munzora owe-MDCT, Lovemore Maduku owe-NCA, owake waba isiphathamandla seZANU-PF osencintisa ezimele uSevia Kasukuwere, Trust Chikohora owe-Zimbabwe Coalition for Peace and Development, Joseph Makamba Busha owe-Free Zim Congress, Blessing Kasia Muru owe-Zimbabwe Partnership for Prosperity, Wilbert Mbayiwa owe-National People's Congress. Kunyai Henry Muzorewa owe United African National Council, Ganyelo Peter Harry Wilson owe Democratic Opposition Party. Kwezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Inhloko kahulumende yakwele India, Mnumzana Narendra Modi, namhlanje uhlangene labosomabhizimusi baseMelika kanye labayizizalwane zelizwe lakhe esezihlala kwele Melika, eWashington DC. Ngelanga lakhe lokugcina lohambo lwakhe lokwethekelela kuleli lizwe. Emhlanganweni awenze lomongameli Joe Biden izolo ntambama, uModi uqonqosele ukuqiniswa ngokudlelana kwamazwe omabili kuzo zonke inhlangothi zempilo. Kuthi ke unobhala obona ngezemali kwele Melika uTreasury Secretary Janet Yellen uthi umhlaba ubheke ngelihlo lokhozi intuthuko yomnotho welizwe lakhe kanye leChina. Kukhangelelwe ukusebenzelana lokudlelana kuhle kwamazwe omabili. UYellen utsho lokhu namhlanje emhlanganweni wokuhlaziya udubo lobuyanga emazweni womhlaba owenzelwa eParis kweleFrance.
Ngesikhathi senguquko kungacaci kahle okwenzakala emhlabeni, esikuzwayo kungayisikho esikubonayo. Sidinga iqiniso. Sitshelwa izindaba ezingaphelelanga, silahlekelwe liqiniso. Ngesikhathi sohlupho, amaphupho ethu, ithemba, nezifiso zekusasa enhle, kwenzakala uma abezindaba bekhululekile. Umsakazo we-Voice of America silethulela izindaba ezitholwa ngokuzinikela okuphezulu. Sixhumanisa abantu ngokubethulela iqiniso. Kumsakazo we-Voice of America silethulela okwenzakalayo njengoba kunjalo.
Abaphila ngokuthenga lokuthengisa ngaphandle kwelizwe kanye labacubungula ezomnotho bachayela ihlombe ohulumende bamazwe amane asemhlubulweni wangezansi kwezwekazi le-Africa. Konake ngagoqela eleZimbabwe ngokwesula inhlawulo yokusebenzisa umakhalekhukhwini uma umuntu ethekelele phandle kwelizwe ama-roaming fees. Intathelo izindaba ye-Studio 7, umqondisi Dube usipha lolu daba ngokugcweleyo.
Amazwe abalisa iZimbabwe, Botswana, Malawi kanye leZambia zibe ukuthi sokuza kwesula inhlawulo uma umuntu esebenzisa umakhala ekhukhwini engekho elizweni lakhe, i-roaming fee. I-roaming fee okuyinhlawulo uma umuntu esebenzisa umakhala ekhukhwini ngenombolo yakhe kodwa engekho elizweni ahlala kilo. Inhlawulo le ilimaza kakhulu abavakatshayo kumbe abaqhuba ibhizinisi phakathi kwamazwe atshiyeneyo emhlubulweni wangezansi kwezwekazi le-Africa. Umgcinisihlalo wenhlanganiso wabaphila ngokuthengisa yeBulawayo Vendors and Traders Association, na Michael Ndiweni uthi uqakathekile ukuthi ususwe inhlawulo le ukuze kwenze imisebenzi yabo ibe lula.
Indaba abantu abakhuluma ngayo kathesi ngisegudwini, abantu abaningi kakhulu abasebenza bezichapha imincele bathi kuzabasiza ekutheni bebefika endaweni ezithize befike bengene emzileni bezama ukudinga ama-sim card ukuthi khulumele lezimoli zabo, ezihlobo zabo lapho abavela khona. Kathesi kuzaba lula ukuthi baxoxisane, baxhumane lezimoli zabo, even abathengisayo ungasozimoli ekutheni baxhumane labantu ababelama-orders.
UNdiweni uqhubeke esithi isifiso yikuthi ukusebenzelana phakathi kwamazwe kungafika lakuzinga lokuthi kusetshenziswe incwadi ye-passport eyodwa emazweni angomakhelwane.
So kungathi-ke ngaphambili kuze kuluze indaba ye-passport, also kube le-passport enye nje esadiki, kube le-passport eyodwa kwenzela ukuthi abantu ba hambele nje kakuhle kumazwe awe Southern Africa.
OweZimbabwe ubhizinisi kwele Botswana njalo ehamba-hamba kakhulu phakathi kwamazwe afana le-South Africa and Namibia, Mnumzana Phaeton Sibanda laye ulamukele inyathela lokwesula inhlawulo.
Njabule kakhulu ukubona njengomuntu ongisuthuki nabantu abasekhaya ngezihlobo ezisegoli eZambia, mayemaze eZambia. Ukuxoxa kwethu lokukhuluma kwethu kuba easy on business wise. kuba easy nxa usukusiye namibia ngusukusiye South Africa uthi nxa uhambile ube wathi business yakho uyiphethe ngesandla ukhuluma ngayo ngendlela ofuphuma ngayo.
USibanda uthi uqala ngento ezifana lokwesula inhlawulo ye-roaming ukuthi kube lo ntshintsho ekubambisaneni kuzwekazi le-Africa.
Kujezi kokubona i-Africa ilizama ukungena ibe i-Africa as one. Kasa kuno kwa ngeo po uzo tuwa mpota se kuchiu. Kasa nito ngane zijenga zonezo. Zuezi mwana ama Afrika seza mutuwe. Zuela nebona buotwa.
Inyatela loguti amazwe amanila. Akumanyano wa amazwe angezans. Wezo gazle Afrika. Owe Southern Africa Development Community SADC. Akipe insha olozo usebensa umakale kukwini kwa manyamazo. Libona njenge njela ya ukenisa iphupho lokubamba na gulo mflubulo. Ele regional integration. Jalo abalitubungula ezo mno tabafana lomunza na Masimba Kuchera. Bati loku guza tutugisa mama pizmusi ya kula basa katulayo. Owe hivo abalimala kakulu nye insha olo ezikona.
Ngathi mina kumele kube into esinqomayo esithakazelelayo njengesizalwane seSADC. Uyakwazi ukuthi sile sihlobo njalo abanye silama business kumbe balama business emazweni wona lawo. So nxa kuyikuthi abantu sekwanisa ukuthi babambane ngencingo kungela ama roaming charges sokusitho ukuthi uyabe sokuchiphile mbijana uze sithintane ngocingo njalo ukuza thuthukisa ibusiness nxa sikhangela ukuthi ibusiness eliningi lisebenza ngocingo.
Uphenyo olwenziwe inhlanganiso yozokuthengiselana emhlabeni jikelele e-World Trade Organization luveza ukuthi ukusebenzisa umakhalekhukhwini emhlubulweni we-SADC kuyadula uma uqathaniswa lezinye indawo. Lokhu kufaka imigoqo onhloso yokuthuthukisa amabhizinisi kanye lokuqinisa ubudlelwano bokuhambelana kwabantu phakathi kwamazwe. Ngingumqondisi Dube oyindaba ze-Studio 7 ngeSavron kwele Botswana.
What's up, Friday? I'm 7 to 14. What's up, Friday?
Namhlanje lomculi osakhulayo ulayini Moyo. Uma Moyo ucula ingoma zomdumo wokholo. Njalo uyisizalwane seZimbabwe esesicula sikwele Australia. Asizweni exoxa lomsakazi we Studio 7 uEzra Chisasibanda. I was born in Australia. And that is where we currently reside.
Answer me quickly. Hear me when I call you. May my prayers be said before you like incense.
Ukhiphe idlanti lakhe elitsha ngenyanga ephelileyo. Yena ke sengesikhathi ekwezomculo
10 years ago ngaqalisa ukuhlabela ngisechurchi ngihlabela echoir in the church choir. Ngiqalisa ukuvelazi ukuthi hayi ngikwanisa ukuhlabela ngikwanisa ukubhala ingoma. So this is my first album engiyirelisayo. And the kuthiwa is called The Author and The Finisher.
Njengabaculi abanengi abasacathulayo uLinet kukhona abamenza waba nesifiso sokungena kwezomculo.
The great gospel artist or Rebecca Malope, or Winnie Mashaba, or Joyous Celebration, and I really enjoyed and really loved what they
did and what they are still doing right now. So yiba aba influencer ukuthi ngale sokuhlabela civilly and abazali bam labo ba encourage ukuthi ngingene ku gospel music.
Utholakala ucela uchazo balaleli litshenge phela batshele ukuthi bengawuthola ngapi umculo wakho mamo.
On all streaming platforms, so Spotify, YouTube Music, iTunes, and now ufuna a physical CD ngiyakuthumezela. Just follow me on social media on Instagram and Facebook under Lynette Music.
Ngibali ukholisile umculo kamamoyo uLinet Moya osakhulayo ocula ingoma zomdumo wokholo. Mina ngizikholisile. Ulive talk namhlanje lingakhohlwa, siqhubeka sikhangela okwenzakala kwezombusazwe ngesikhathi eZimbabwe lilungiselela ukhetho ngemva kokugqitshwa ukuhlala kwamadale awe nominations court. Nxa lifuna ukungena kulolu hlelo loba ukuthumela umbiko ku Studio 7, lilakho ukusithola ku WhatsApp nombolo ezithi 0012024650318. Inombolo zalo 0012024650318.
ukulalela ku Studio 7 lingasibamba kumagagasi athi 909 AM, 4930 13860, 15460 kilohertz ku short wave. Lilako njalo kusithola endabeni zekuseni ngo 6:30 kumagagasi athi 949 AM, 6175 7255 short wave. Isikhathi sethu kuvaya kwethu asisavumi ukubana siqhubekele phambili silokhu sisonke kulolu hlelo, kodwa-ke singeke hlukani wothi sikhangele ezinye zezindaba ebezikhokhela. Iy'nkokheli zenhlangothi zikahulumende kuzwekazi le-Afrika sezitshiyelwe ingqobe enkulu yokuthuthukisa isiphatho sezisebenzi zazo ngokuzipha iholo eleneleyo ukuba zinakekele imuli. Abafelokazi baseZimbabwe bamanyane lamanye bamanye amazwe omhlaba ekunanzeni ilanga ele-International Widows Day. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisayo nguPraxedes Jeremiah. Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-7:30 kusiya ku-8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na7pm kusvika na7:30pm.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka, mhuri yeZimbabwe.